manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu gumi guru 22/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Raichoto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZCTU yoendeswa kumatare edzimhosva zvichitevera kusawirirana pakati payo nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamusoro peCongress iri kufanirwa kuitwa svondo rinouya. Madzimai echidiki muMDC Alliance anoti ari kusangana nezvipingaidzo muurongwa hwavo hwekukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Masangano maviri anove nhengo dzesangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU aendesa sangano iri kumatare edzimhosva achiti Congress yesangano iri iyo yakatarisirwa kuitwa svondo rinouya haifanirwe kuenderera mberi mushure mekunge ZCTU yatora danho rekuti masangano aya asavhote paCongress iyi. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mumapepa asvitswa kudare repamusoro High Court nesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe nerefuti weTanners and Allied Workers Union, ZCTU iri kupomerwa mhosva yekurambidza masangano aya kuvhota paCongress yesangano revashandi iri iyo yakatarisirwa kuitwa svondo rinouya muHarare. Mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vati havasi kufara nedanho rakatorwa neZCTU vachiti sangano ravo rakaita zvose zvinodiwa pamutemo kuti rikwanise kuvhota paCongress iyi.
Tiri mubishi yekugadzirira Congress yatatichifanira kuparticipatawo sememba iri fully paid up member yakamita zvese zvinodiwa neconstitution yeZCTU. Takazosangana negwaro ratakanyorerwa muna musi wa8 October, tichinzi hatichakwanisi, hatina simba rekuvhota kuCongress iyi, zvichinzi zvakatsungwa mugeneral council meeting yakaitika musi wa10 September. Resolution yavo yavanoti vakaita, vanoti vanoibhesa nesection 9.5 yeconstitution yeZCTU, iyo inoti munhu wese anoparticipata kuCongress anofanirwa kunge akaendesa list yemadelegates kusati kwakwana 4 months kuti Congress iitwe.
Vamasaraure vati danho rakatorwa pamusangano wegeneral council yeZCTU rekuvadzivisa kuvhota harisi pamutemo sezvo musangano wegeneral council uyu wakaitwawo pasingatevedzerwe bumbiro reZCTU. Vamasaraure vati musangano wegeneral council uyu wakaitwa nguva yaifanira kuitwa musangano uyu yadarika, saka nokudaro zvose zvakabvumirwa pamusangano uyu hazvisi pamutemo.
Tukatarisa musangano wacho weZCTU wakazo announce a date reCongress wakaitwa musi wa25 June. Cut off date rekusubmita manames ranga riri musi wa31 May, zvichireva kuti pamutemo kuZCTU hakuna affiliate yakakwanisa kumita 4 months idzi. Asi instead yekuti pagadziriswe kuti zvoonekwa sei kuti sezvo pasina union imwe zvayo yakakwanisa kumita threshold, zvogadziriswa sei pamutemo kuti tese tikwanise kuparticipata, popostponwa Congress here kana kuti munhu wese oparticipata, padzosarudzwa kubvisa maunions akaita union yedu seAtus ichinzi haitenderwe kuparticipata Congress iyo neimwe yemafootways vachinzi tirinzi makanonoka kujoina. Asi constitution yeZCTU hainei nezuva rakajoina union, inoti vanhu vanoparticipata Congress vanhu vanofanira kunge vakabhadhara mari dzavo zvinokwana, vakamita zvose zvinodiwa.
Asi mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vati
tine nyaya yokuti magweta maviri vakatipa ma legal opinion ari ku pokana. Rimwe gweta rakatiti kana techikaunda sezvinoreva nebumbiro redu remutemo. Tinofanira kuzivisa nhengo dzedu dzese pachine mwedzi mina kuti takuenda kukongresi. Dzounza madelegates adzo, dzotipa mazita adzo nemanhamba emamembers avo. Saka izvozvo hazvina kunyatso kuitwa namazvo. Rimwe gweta rakatizivisa rikati pakuverengwa kwemwedzi mina hativerengi mwedzi mumwe nemumwe asi tinoverenga mazuva kusvikira pazuva rakatarwa reconference. Asi rimwe gweta ratagara tinaro ratinovimbawo naro rakauyawo rikati tinofanira kuverenga mwedzi. Saka ndo dambudziko retinaro ringada kuti tidzokezve kumagweta edu kuti vatibatsire kuti zvapane nyaya dziri kumatare. Chii chatingaita kuti nyaya yedu ifambe zvakanaka?
VR2s nesangano refuti weTurners and Allied Workers Union vanoti vari kuda mutongo wekuti Congress iyi imiswe kusvika vabvumidzwa kuvhota paCongress iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano refuti weTurners and Allied Workers Union. Musangano uyu ukabudirira vakatarisirwa kukwidzana pachigaro chemutungamiri weZCTU ndiva Peter Mutasa naamai Florence Taruvinga, uye vakatarisirwa kukwidza pachigaro chemutevedzeri wemutungamiri wekutanga kana kuti First Vice President ndiva Dominic Manyangadze navamandla Svanda. Vamuchapiwa mazarura naamai Miriam Katumba ndo vakatarisirwa kukwikwidza pachigaro chemutevedzeri wemutungamiri wesangano iri wechipiri kana kuti Second Vice President. Munyori mukuru weZCTU kana kuti Secretary General anozodomwa panopera Congress. Mune imwe onyaya, nhumwa United Nations iri kushanya munyika, amai Alena Dohan nhasi vasangana nemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora, gurukota rinoona nezvekutengeserana, amai Sekai Nzenza, gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo nevamwe. Kusangana kwaita amai Dohan navamonzora kunouyawo apo masangano anoshanda akazvimirira achiti amai Dohan vanofanira kusangana nevemapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana, vemabhizimusi, vedzisvondo, vadzidzi, vanorwira kodzero dzevanhu nevamwe, kwete kuti vaswere vari mumahofisi ehurumende vachiudzwa zvinhu zvimwe chete. Hatina kukwanisa kutaura naamai Dohan kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi hurumende yakati amai Dohan vachazotaura nevatori venhau kamwe chete musi waGumi Guru 28 kana vachinge vapedza misangano yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Madzimai echidiki mubato reMDC Alliance mudunhu reHarare West anoti ari kusangana nematambudziko apo ari kupinda muvanhu achivakurudzira kuti vanyorese kuvhota musarudzo dzichaitwa muna 2023. Kirimu Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muMDC Alliance mudunhu reHarare West Muzvare Posha Makone vanoti havasi kutambirwa zvakanaka mudunhu iri, apo vanenge vachikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota kuitira kuti vazokwanisa kuvhota muna 2023.
Tiri kuita programu yevota registration. Madambudziko atirikusangana nawo ndeyekuti vanhu patiri kuedza kutora information mazita avo maid number tichida kunzwa kuti vanhu vakarejista kuvhota here, vari kufunga kuti kutora kwatiita information iyoyo tikubva tavaunza kumusangano kwedu. Vamwe vazhinji vavo vakarejista kuvhota, vamwe havana, vamwe vari kutaura kuti zvoni tinovhoterei because hapana chiri kuchinja, vangoripo ndivo vangoripo.
Muzvare Makone vanoti dambudziko ravari kusangana naro nderekuti vanhu vakawanda havazive kuti vane kodzero yokuti vavhotere munhu wavanoda. Muzvare Makone vanotiwo semaonero avo, dzidziso yekodzero yekuvhota inofanirwa kutanga kuitwa kuzvikoro kuitira kuti munhu akure achiziva nezvekodzero dzake dzekuvhota.
Kuchikoro vana handifunga kuti vanombodzidziswa nezvekodzero dzavo, like iyo the right to vote. Dai muzvikoro tanga tichidzidziswa maskills ekuti zvinozokubatsirawo mune ramangwana rako. Ndofunga nyika yedu ingadai ichibudirira chaizvo.
Imwe nhengo yeMDC Alliance mudunhu iri Muzvare Precious Dina vanoti dambudziko rekusaziva zvinoreva kodzero dzemunhu riri kuonekwawo zvikuru kumaruwa uko vanhu vanokwezwa nechikafu kuti vavhotere mamwe mapato ezvematongero enyika. Muzvare Dina vanoti nguva zhinji chikafu ichi icho chinoshandiswa sechombo muhondo yekutsvaga rutsigiro chinenge chabva kumasangano anobatsira nechikafu pasi rose akaita seWorld Food Program, uye chinenge chichifanirwa kupiwa munhu wese zvisinei kuti abuda mumba mani. Muzvare Dina vanoti vari kumaruwa pamwe nevari mumaguta havafanirwe kuvhotera mapato anoshandisa nyaya yechikafu, asi kuti munhu ngaavhotere munhu waanotsigira kuburikidza neruzivo rwake rwekuti ari kuvhotera munhu akaita sei.
Tine challenge yakanyanya kumamisha, vari kugarochema vachinyunyuta kuti vari kujenyirirwa. Pakanzi donor riri kuya nembeu, mbeu nefertilizer zviri kunzi zvauya nezanupf, but donor ndo inenge yaprovida zvinhu izvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti vanhu vakawanda munyika havawanzoda havo kubuda pachena kana nguva yesarudzo isati yasvika, zvokuti zvose zviri kuchema chemwa nemadzimai echidiki muMDC Alliance hazvisi zvinhu zvitsva.
Ndikunzwa mapato akawanda ezvematongero enyika vachingokurudzira nhengo dzavo vatsigiri vavo kuti vange vachinyoresa nyaya dzesarudzo dze2023, asi munoona kuti kana tisati tapinda muzhowezhowe yesarudzo vanhu havawanzoita shungu dzakawanda dzekuti vange vachinyoresa. Tinoziva kuti pane research inogara ichiitwa nengine Afrobarometer. Vanhu kana chinhu chakanangana nebato reopposition havawanzoda kubuda pachena nekuti vanenge vasingazive kuti vari kuitwa kuvhimwa here.
Vakafanobata chigaro chemukuru wezvirongwa musangano reElectoral Resources Center vaSolomon Bobosibunu vanoti muongororo dzavanoita dzakatarisa nesarudzo dzinoratidza kuti nyaya dzekuvhota dzinobatanidzwa nemhirizhonga dzakamboitika kumashure. Nokudaro vanhu vazhinji havade kubuda pachena kuti vanotsigira bato ripi.
Kana tikatarisa kusabuda kwevanhu kuti vange vaine chekuita nenyaya dzekudzidza maringe nezvekuvhota, tinoona kuti pane zvinhu zvakati wandei zvinogona kunge zviri kuwedzera kana kupidza manhamba iwayo. Chatingatarisa chekutanga ndezvimwe zvakamboitika kumashure zvichienderana nemhirizhonga, tochizotarisa iyo mhirizhonga iri kuitika munguva ineyi yatiri.
Mutauriri wezanupf vamike Bima vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance yave kungotaura zvisina maturo nokuti rutsigirwo rwayaimbowana mumadhorobha mazhinji rwadzikira zvakanyanya maringe nekugununa nezvemakanzuro anotungamirwa nenhengo dzayo dzisiri kuita basa rekugadzira migwagwa. Vabima vati MDCA ngaiuye nehumbo hunoratidza kuti chokwadi ZANUPF iri kushandisa chikafu kuti izovhoterwa muna 2023. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu 53 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 662, 4662. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine 542,540. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vakanga vave 3,251,466. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vaive 2,517,653. 2,517,653. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Imwe nhengo yeZANU PF, Vasibethi Musengezi vanoti vakaenda kumatare vachinyunyuta kuti musangano weZANU-PF wakaitwa muna 2017 uyo wakasarudza vaEmerson Mnangagwa kuti vafanobata matomu wakaitwa zvisiri pamutemo. Vamusengedzi vaudza Gibbs Dube weStudio 7 kuti vanotarisira kuti dare redzimhosva richapa mutongo unoratidza kuti mitemo yeZANU-PF haina kutevedzwa nemazvo pakasarudzwa vaMnangagwa.
Vatiri kuedza kutaura ndezvekuti musi wa19 November 2017 vana comrades Obed Mbofu navana comrades Namasa navana comrades Mutsvangwa vakaita meeting yenhema iri against constitution yedu yeZANU-PF, nekuti vanhu ivavo havaikwanisa kunge vakaita meeting yavakaita according to the party constitution. Yaifanirwa kunge yakashedzerwa navachombo. Meeting iyo cheiwa naamugabe, amugabe pavasipo yocheiwa navamupoko, nokuti vaMnangagwa vakanga vari kunze kwenyika, vakanga vadzingwa mugavhenmendi panguva yacho iyoyo. Saka tiri kukumbira dare paapplication yandakanoita kuti riti meeting iyoyo yakange isiri pamutemo. Zvayakange isiri pamutemo zvakapasiswa meeting iyoyo zvinzi null and void, so that todzokera pa2017 structure yedu toita meeting iri proper yekuriplesa vaMugabe, tochichuza munhu watinoda kuti atimiririre, kwete situation yatiri yezvino yekuti tiri kumiririrwa nemunhu asina kusarudzwa nevanhu mune zvakanaka vachiteedzera constitution yepati. Nekuti varume ava pavakaita meeting yavo vakanyepa kuti vaMugabe havapo, kuti havasi kukwanisa kuuya kunocheya meeting ivo vakange varipo vachikwanisa, because vaitya kuti vakashedza vaMugabe kuti vacheye meeting, chinhu chavo chavakanga vachida kugadzira achaizobudirira. Saka tiri kuti aiwa dare redzimhosva ngaritipewo ritigadzirise isusu separty sezvarakaitawo kune mamwe mabato. Ndozvatiri kuchemera kuti vagonotira ZANU-PF, totungamirwa nemunhu watinoda. Kana vaMnangagwa vachinge vadzorero, aiwa zvakanaka, asi kana vachinge vakundikanawo pavanhu vanenge vatiwo varoda kumiririra, vadaidza first secretary napurezidendi wepati, vanotsvagirwa chimwe chigaro chekupiwa semunhu wasevha pati kwenguva yakareba.
Nhengo yeZANU-PF vaSibeth Musengezi vachitaura naGibbs Dube weStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi sezvo mutauriri webato iri vaMike Bima vanga vasingabatike parunhare mbozha yavo. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reHouse of Representatives remuAmerica rakavhota nezuro rikawana vaimbo vechipangamazano chavaDonald Trump vaSteve Bannon vaine mhosva yekuramba kumira pamberi pedare reCongress iro riri kuferefeta zvakakonzeresa mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill musi wandira 6, 2021. Nhengo mazano maviri nemakumi maviri nepfumbamwe dzakavhota dzichiti vaBannon vane mhosva, ukuwo nhengo mazana maviri nembiri dzakavhotawo dzichiti vaBannon havana mhosva yavakapara. Nhengo mbiri dzebato reRepublican Party dzakabatana nenhengo dzeDemocratic Party mukurovera vaBannon nemhosva yekuzvidza dare reCongress. Vanhu vakawanda munyika vanoti vane maonero akasiyana-siyana pazvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muZimbabwe nenyika dzekumavirira, dzichiti vanhu ava vari kuita zveuori pamwe nekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevanoti zvirango zveupfumi zvingazvibviswe zvachose ndivaCalvin Chitsunge, nhengo yeBroad Alliance Against Sanctions. VaChitsunge vanoti zvirango izvi zviri kukanganisa upenyu hwevana veZimbabwe.
Zvirango zveupfumi zvakaisirwa Zimbabwe zviriko zvechokwadi, and hachisi chokwadi kuti titi zvakaisirwa vanhu vaya vanotaura, nekuti maeffects azvo zvirango zveupfumi haasi kuvanhu vavo, tiri kuvaona kumaordinary citizens isusu. Tisu tiri kushaya mishonga kuzvipatara, tisu tiri kurwara zvirwere zvisingafanike tichirwara nazvo zvinana korera vana typhoid, tisu tiri kuona kuti infrastructure development yedu yadonha. Saka tiri kuona kuti masanctions aya ari real and ari illegal masanctions aya, and it's a violation yema human rights.
VaChitsunge vanotiwo hurumende iri kuremekedza kodzero dzeveruzhinji pamwe nekugadzirisa mitemo yaikanganisa kuzadzikiswa kwekodzero dzevanhu, nekudaro hapana chikonzero chekuti zvirango izvi zvirambe zviripo. Mutungamiriri webato reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vanotiwo zvirango zvakaiswa izvi zviri kukuvadza upfumi hwenyika nekudaro zvinofanirwa kubviswa.
Zvakakosha kuti vana veZimbabwe vazive kuti masanctions aya ari kukanganisa ikonomi yedu. Kana tichiti ikonomi, tichikureva hupfumi hwenyika, kupfumbira kwehupfumi hwedu hwemukati menyika yedu. Saka saizvozvo Zimbabwe ine kodzero zvakare kuti igone kuita mabhizinisi nedzimwe nyika isina kunzi iya mukwanisi kushanda nayo nekuti America yakakuisai pamasanction.
Bukura anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa mugwadi, vanotiwo zvirango zveupfumi zvine chinangwa chekungobvisa hurumende yeZANPF pachigaro.
Takagara tataura kuti zvirango zveupfumi izvi hazvina maturo, hazvina nzvimbo ine civilized world, hazvina nzvimbo munyika yeZimbabwe, asi zvakadanwa nevemapato anopikisa neanoti akazvimirira oga achishanda neMDCA yakuzvita MDCA Alliance nhasi. Vachiti nyika yeZimbabwe ngaiswe zvirango zvoupfumi kuti hurumende yeZimbabwe yava Mugabe panguva yaiyoyo nehurumende yava Munangagwa panguva yanhasi dzibviswe nezvechisimba, inova hurumende yeZANPF, hurumende yeruzhinji.
Asi munyora anoona nezvekukokorodzwa kwevari kunze kwenyika muMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vanoti ZANPF ngaitange yarega mabasa ayo akaipa ayo akaita kuti zvirango zvitemerwe.
ZANPF ndovafanira kuzvigadzirisa, ngavazvigadzirise vafambe zvakanaka, ngavazvigadzirise vasarova vanhu, ngavazvigadzirise vasaba mari yevanhu. Ndonyaya ingoripo chete, vaekunze ava manext door ari kuona kuchema nekutambudzika nemisodzi dzevana veZimbabwe. Ropa revana veZimbabwe riri kuerera, riri kukonzereswa nemakaro neutsinye hweZANPF. Izvozvo handisi tinoti masanctions nekuti handisi takapa mainvita.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaPride Mukono vanoti zvirango zvinofanirwa kuramba zviripo kudzamara vanhu vakatemerwa zvirango izvi vagadzirisa nyaya yekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe.
Kuramba kuripo kwezvirango izvi kuri kuita kuti avo vari kubira nyika vasakwanisa kudya mari dzavo pajikerere kunyika dzakafanana naEU naBritain naUnited States, uku kwanenge vaidange vachidzidyira nokuti kune nzvimbo dzamafaro dzakawanda dzanenge vachida kuenda. Ini sekuona kwangu sevanhu vanorwira kodzero yevanhu tichiti aiwa zvirango izvi kana pasina chashanduka paunhunzvatunzva noumhara patsetsetse hwemusangano weZANPF, hationi zvakakodzera kunge zvichibviswa.
Izvi zvatsigirwawo nemurwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga, avo vanoti vari pazvirango vanoziva zvavanofanirwa kuita kuitira kuti zvirango izvi zvibviswe.
Vanhu veZANPF vashoma shoma vakapiwa zvirango zvekudziviswa kuwana mavhiza ekunyika dzinana Britain, America nana European Union, vakanzi pfuma dzavo nemidziyo yavo iri kunyika idzodzo havachakwanisi kutora nenhau yekutyora kodzero dzevanhu, nenhau yekuti vanhu vakapondwa, vamwe vakapfurwa, vakaurayiwa, vamwe vakarepewa, vamwe vakatochwa. Vanhu ivavo zviri kwavari kuti vagadzirise nyaya dzekodzero kuti zvirango izvozvo zviri pavari zvigobiswa.
Nyaya yezvirango iri kusimudza musoro wayo panguva iyo nhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan vari munyika vachinzwa pamusoro pekodzero dzevanhu pamwe nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemuZANPF pamwe nemakambani avanodyidzana nawo. Zvirango izvi zvakatanga muna 2002 apo nyika dzemuEuropean Union dzakabuda nezvisungo zvekusadyidzana munyaya dzeupfumi nevanhu nemakambani ari pazvirango. Vaive mutungamiriri weAmerica vaGeorge W. Bush vakasaina mutemo weExecutive Order muna Kurume 2003 waitemera zvirango zveupfumi pamwe nekurambidzwa kushanyira America kwevanhu vari pazvirango izvi. Nyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC dzine hurongwa hwokuratidzira musi wa 25 Gumiguru dzichikurudzira kuti zvirango zvibviswe dzichiti zviri kuvhiringa upfumi hweZimbabwe. Vari pazvirango zveAmerica vanhu vanodarika makumi masere uye vanosanganisira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, gurukota revasori vaOwen Ncube, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nemamwe makurukota pamwe nevakuru muZANPF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makateerera kustudio 7, anemi muchirongwa ndini Reichoto, ndiri muWashington DC. Makundano emagungano ezvikwata zviri mumakwikwi echibuka Super Cup ari kusvika kumagumo svondo rino. Ngatinzwe inyaya ina Michael Kariati.
Kutanga kubvira makundano aya atanga, mitambo ichange iri muHarare nekumondorongezi chete, kwete kuBulawayo, Mutare nezvishavane, izvo veruzhinji vanga vajaira. Zvikwata zvine mukurumbira seChicken Inn Highlanders, FC Platinum neNgezi Platinum Stars zvichange zvisiri munhandare kunze kweDynamos neCapes United, idzo dziri muGroup 1 iyo iri kupedzisa mitambo yayo. Izvi zvasanganawo zvekare nekuti Dynamos neHarare City, idzo dziri kusangana muBaobab Stadium nesvondo, dzatove makota finari kare zvekuti hadzina zvakawanda zvadziri kutambira. Asi murayiridzi weDynamos, Tony Rindiraya, anoti mutambo uyu wakakosha zvikuru kwavari.
Uyu mutambo wakatikoshera, tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira. Uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Harare City ndiyo ine nhoroondo yakasimba mumakundano aya mushure mekutora mukombe uyu kaviri muna 2015 na 2017, uyezve nekupinda mufinari kaviri muna 2014 na 2018. Mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata ichi Fungai Kwashi anoti vari kuda kuratidza kuti ndivo vakuru vemukombe munyika. Mitambo iyi iri kutanga mangwana apo Rentals neYada dziri kusangana muNational Sports Stadium. Asi veruzhinji vari kutarisa zvichabuda kubva pamutambo weCapes United neZPC Kariba. Mumusha wemakepekepe hamuna kumira zvakanaka zvichitevera kutatarika kuri kuita chikwata ichi makwikwi aya. Murayiridzi weCapes United Darlington Dodo anoti varoda kufadza vatsigiri vavo ava nekutora mapoints ese matatu.
Setimu inogadzirisa zvose zvavari kubuda zvavanoshuwira zvinowanika nekuburikidza nemaresults avanenge vachida iyo.
Mitambo yese yesvondo rino iri kutambwa mangwanani kuitira kupa vatambi nevarayiridzi mukana wekufamba kudzokera kudzimba dzavo paine nguva. Chikwata chichatora mukombe uyu chinopiwa mari yemuZimbabwe yakaenzana nezviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Zvonguya diapera regaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. ZCTU yoendeswa kumatare edzimhosva zvichitevera kusawirirana pakati payo nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Madzimai echidiki muMDC Alliance anoti ari kusangana nezvipingaidzo muurongwa hwavo hwekukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota. Vapoteri vanodarika zana vanotiza kutongogara refugee camp vachinotsvaga upoteri kuBotswana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.